Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chikumi 10 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya, uye vari kuuya munyika kuzoongorora sarudzo idzi vanofanirwa kunzwisisa mutemo nemafambisirwo esarudzo dzemunyika.
Allow me to encourage those coming to observe our elections to acquaint themselves with our electoral laws and institutional arrangements.
Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland and West vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndori nemukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza gungano revanhu pakuvigwa kwegamba rehondo vaJohn Chimbandi kuti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya, uye vari kuuya munyika kuzoongorora sarudzo idzi vanofanirwa kunzwisisa mitemo nemafambisiro esarudzo dzemunyika kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Godin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vaudza mhomho yevanhu vaungana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes ekaMarare kuti vanoda sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena. Vati vanotambira vese vanoda kuzoongorora sarudzo idzi, asi vati vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo nemafambisirwo adzo, vachiti hurumende yavo ichatevedza mutemo wesarudzo pamwe nebumbiro remutemo wenyika kuita sarudzo idzi.
Those coming to observe our elections to acquaint themselves with our electoral laws and institutional arrangements so that they honestly
ndoda kukurudzira vese vari kuya kuzoongorora sarudzo kuti vadzidze mutemo wesarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo muno kuti vagone kuongorora sarudzo nemazvo.
Vati sarudzo dzegore rino dzinofanira kuitwa pachitevedzwa zvese zvinodiwa pamutemo, uye veruzhinji vachawana mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemutungamiri wenyika panyaya dzevanoongorora sarudzo vekunze.
Ngavatange vanzwisisa mashandiro anoita mutemo wesarudzo dzemunyika munomu vasati vatanga kupopota kana kutaura zvingava zvisati zvine kodzero yokutaura, nekuti zvingangovhiringidza maelections edu. Saka vari kuti vanhu ngavaverenge mutemo, nekuti nyika nedzimwe nyika neimwe neimwe ine mutemo wayo wesarudzo taura kuti sarudzo dzinoitwa sei munyika. Saka isu hatingachinji mutemo wesarudzo, tasara nenguva shoma shoma kuti tiende kumaelections.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi hurumende yavo inofanirawo kuita sarudzo ichitevedza zvayakawirana neSADC neAfrican Union uye nezvinotarisirwa pasi rose.
Korobe mitemo inenge iri munyika pane zviranganwa zvakaitwa atingati matritis kana kuti maprotocols anoitwa futi zve nenyika dzingave nyika muregion musadak muno tieno nzisadak electoral guidelines on democratic elections. Iyoyo inotipa zvezvakare kuti semusadak takawirana kuti chii panyaya dzesarudzo kuti dzinofanira kunge dzakadi. Zimbabwe inofanira kunge ichitevedzera izvozvo izvo. Kune inonzi African Charter on Democracy and Governance zvakare inotaura izvozvo izvo kuti munyika dzemuAfrica kuti dzinge dzichinzi paelections awo vaita kuita ma elections ane hunu ane ngashwana unge akamira sei.
Vagwede vati nyika dzese dzepasi rese dzine mitemo yesarudzo uye zviri pachena kuti mitemo yesarudzo muZimbabwe unoda kugadziriswa. Ndosaka paine kuchema chema kubva kumapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira nevaongorori vesarudzo. Murayiridzi wepa University of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vati zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vataure nevanovhotesana vese vane chekuita nesarudzo vasati vaburisa magwaro avo. Vati Zimbabwe Electoral Commission handiyo yega ine chekuita nesarudzo munyika.
Nyaya yekuti ZEC ine zvainotarisa, parliament ine zvainotarisa, judiciary ine zvainotarisa, zvinotobatsira kuti demokrasi yedu itwe enhanced. Zvinongangosiya ZEC yega yega kuti itarise zvinhu. Inodawo vanozopa oversight, inodawo vanozoti kana kumakotsi chaiko nyaya iuye ikoko iongororwe. Haungati ZEC ngaite kunge nyaya, aiwa zvinofanira kuendeswa kumakotsi. Ndozvazvakaita muelectoral act.
Vamunangagwa vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuremekedza vanhu vakaita samushaka bvuva Chimbandi avo vakaenda kuhondo kuti nyika iwane rusununguko. VaChimbandi vakaberekwa kuwedza muna 1951 vakaenda kuhondo muna 1972 vakapinda mubazi rezvekuhlidzana nedzimwe nyika muna 1980 kusvikira gore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndiro rine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino. Atsa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Dunhu iri rinozivikanwa zvakanyanya nekuvhotera bato rezanupf pasarudzo dzekumashure sezvo vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe vaibva kwazvimba mudunhu iri. Vamwe vanhu vanoti dunhu iri rinokwanisa kurunzira sarudzo dzegore rino sezvo vagari vedunhu iri vachavhota zvakasiyana nezvavaimboita makore apfuura sezvo vamugabe vakabviswa nechisimba zvavasina kufarira semwana wedunhu iri. Vatendai Musonza vanoti pamusoro pevanhu vaifarira vamugabe semunhu wekumusha kwavo pane vaimanikidzwawo kuvhotera bato rezanupf ivo vasingade sezvaiitika kune mamwe matunhu. Nokudaro vanhu vachavhota zviri pamwoyo pavo sezvo vasununguka.
Munhu aityisidzira vanhu vemumashi west kuti varambe vachingoti zanu zanu ndimugabe. Mugabe wacho haasisipo. Saka ukatarisa mamiriro aita zvinhu yemanje yemumashi west ndeyekuti vanhu vaakuita zviri pamwoyo pavo. Saka handione mashi west chitorwa ichinzi inoramba ichingonzi ndiye zanupf.
Vajosati Rupere vanotsigira vamusonza vachiti bato rezanupf harina kurongeka semakore ose zvikuru sei mumatunhu emashonaland west.
Chekutanga mamiriro ezvinhu ndekuti marongero ari kuitwa zvinhu ese haana kumira zvakanaka. Administration work chaiyo chaiyo ukatarisa maprovinces ukatarisa maprovinces.
Vamusonza vanoti dunhu remashonaland west ratsemuka nepakati izvo zvichapa mukana mamwe mapato kuti vawane mavhoti akawanda kudarika zanupf.
Mashi west yatone nekuti ine mukana mukuru yekuti ive nechekuita nezvinobuda pasarudzo iri kuuyai nekuti vanhu iye manje vasununguka kuti vamire nemunhu wavanoda. Kutyisidzirana kwaakushoma. Ende ziyawo futi kuti iyo vanhu vemumashi west kunyanya vekwaana zvimbava havana kufara nemabvisirwo akaitwa chimudhara wavo. Nyangwe akanga akura asi havana kuita sei kufara. Zvinova zvatsemura even iyo futi zanupf yacho.
Sachigara weMDCT inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu varalph magunje vanowirira navamusonza vachiti bato rezanupf rakapatsanuka zvakanyanya mudunhu remashonaland west nokuda kwekuti ndiko kunobva vamugabe.
Mabvisiro akati kwamugabe you start your policy very well it shows kuti zanupf mashonaland west ndo mairi most divided. Havana kufara nemabvisiro akaitwa vamugabe ndomumusha mavo. Nongoziva kuti kana uri mumusha mako munhu unenge une lot of supporters. Saka a lot of supporters vezanupf vaakuMDC.
Asi vamwe vanoti bato rezanu PF rinokwanisa kutosimba nekuda kweutongi webato washanduka sezvakaratidzwa nezvakabuda musarudzo dzebato iri mumaprimary uye kupatsanuka kwebato reMDCT. VaClifford Kupeko vanoti vanhu vave kudzokera kuzanu PF nokuda kwekupatsanuka kwemapato akaita seMDCT.
Saka vazhinhu vazhinji vari kuuya kuzanu PF nokuona kuti uko kwa kuna chini.
Kusabatana kwebato rezanu PF mudunhu reMashonaland West kunoratidzwa neuwandu hwenzvimbo dziri kudzokororwa sarudzo dzemaprimary idzo dzinonzi dzakakundwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vari muchikwata cheG40. Mudunhu reMashonaland West rinonzvimbo 22 dzinokwikwidzwa, asi pari zvino bato rezanu PF rine nhengo 21 muparamende. MDCT ine nhengo imwe chete yemuchinhoi iri muparamende. Nzvimbo dzinoti Norton, Chegutu West, Chegutu East, Chinoi, Zvimba North, Zvimba South neMakonde dziri kudzokororwa sarudzo sezvo dzakaitwa zvisina kufambiswa zvakanaka. Musarudzo dzakaitwa muna 2013, Zanu PF yakawana mavhoti 281,262 mudunhu reMashonaland West, ukuwo MDCT ikawana mavhoti 88,241. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipangamazano zvepamuzinda weWhite House muAmerica zvashoropodza zvakasimba mutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau nasi zvakanga zvichiti zvakanga zvaitwa navaTrudeau zvakafanana nekubaya kumusana pamwe nekuzvidza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mushure mekunge vaTrump vasiya musangano wezveupfumi weG7 Economic Summit vachienda kuSingapore kunhaurirano dzezvezvombo zvenyuclear nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vanoti nzvimbo hombe inochengeterwa magwaro ekuvhotesa muIraq yabatira moto nhasi pamberi pekuverengwa zvakare kwamavhoti uko kwakakurudzirwa neparamende. Iye zvino tomboenda kuchikamu chedu chechitendero uko tinokupai hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naDr. David Simango veZayoja Forward in Faith avo vari kuUnited Kingdom.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tomboyambuka makungwa kuenda kuBolton kuUnited Kingdom kunoona zviri kuitika kuZayoja Forward in Faith Church.
Jesu simba rangu.
Simba rangu,
Jesu
zita rangu ndinaitwa David Simango. Ini ndiri kuno ku Manchester, ndino minister ndirimo Forward in Faith Church kuno kusangano re Bolton. Kumusha ndinobva kwa Mutare. Asi pari zvino ndiri kubata basa raMwari ndiri muno mu England, Manchester pa Bolton.
Makaenda ku England rini?
Ndakauya muno mugore ra 2014 nokuda kwebasa raMwari zvekare. Saka pari zvino ndiri based muno mu Bolton pandiri kuita senior pastor ndichi minister kuvanhu vari muno muUK, vanhu vezvizvarwa zvekuZimbabwe. Kunyange tichinamata navamwe marudzi muchurchi medu akasiyana siyana, asi tiri kubatsira vanhu vakati wandei vokunyika yekwedu yeZimbabwe.
Munoona mutsauko here pakati pevatendi vamuinawo iko zvino neavo vamaishanda navo kuZimbabwe?
Hongu, mutsauko uripo. Vanhu vari kuno kudiaspora nevari kumusha, mutsauko uripo ndokuti vanhu vari kunoku vanoshanda mashifts, mabasa akati wandei. Zvandotisiyanei nekumusha, nokuti kumusha vanhu vanogona kuwana mukana wokuti pamwe vanombozorora vachitora nguva yavo yekuita mabasa avo, nokuti kumusha ndokwavanogara. Kuno zvatisiyanei nokuda kwekuti kana ukangogara wakangodekara haukwanisi kuwana mari yokuti urarame nayo.
Kumusha kuna ana tete, vana mainini, vana sekuru nedzimwe hama dzinobatsira. Imi munobatsira zvizvarwa zveZimbabwe ikoko sei pasina dzimwe hama dzinobatsira parudzii?
Zvinoitika kunzvimbo dzakaita sekuno, kana utori mufundisi kana kuti mubati webasa raMwari, unofanira kuramba uchishanda nemafoni. Vanhu vanoshanda zvikuru vari munyika dzakaita sedzino vanoda vanhu vanovakurudzira pamweya spiritually, nokuda kwokutiko vanenge vaneta. Saka vanoda kuti vabatsirwe, vasimbiswe pamweya nepanyama, kuitira kuti mukati mavo varambe vachinamata Mwari, vakafokasa kuna Mwari.
Chinyi chamasangana nacho chinokugozherai pabasa renyu muri kure nokumusha sezvamuri?
Chinotiremei kunyika dzekuno kusiyana kwatinoti maculture, ichocho chinorema nokuda kwokutiko tomboti mutemo umwe wakaita sokumusha kwakandotirerukei kuti unogona kubatsira kunyange vana vechidiki. Asi ukanga vava kunyika dzekunoku unozoona kuti vana vazhinji vechidiki maunder 18 vanenge varivo vanonetsa musikanzwa zvikuru, nokuti mitemo iri kunoku inoti munhu anenge ari wechidiki anofanira kusununguka kuita zvaanoda. Saka zvinotigozhera dzimwe nguva kuti tikwanise kuvabatsira, nokuti vanoti ndakasununguka ndinoita zvandinoda. Apa ndo panondo kutenda zvikuru tsika dzokumusha dzokuti vana vadiki vanogona kubatsirwa nevakuru, vachirangwa nokubetserwa. Saka we meet such challenges dzokuti vana vari kuno vanoti netsei.
Mashoko enyu amungada kuzivisa vateereri ndokuti chii?
Mashoko aningada kuzivisa vateereri, baba Hwande, pari zvino kuberekwa patsva kunokosha nokuda kwokutiko kwai kunamata Mwari. Jesu unotiudza taura kuti kana munhu ava ndipaura anotiudza kuti kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva. Saka kunamata Mwari kunokosha, asi kwakunamata kwatinoita munhu anofanirwa kuva anoberekwa patsva. Kutaura kuti munhu anofanira kusiya nzira dzekare achipinda kuva chisikwa chitsva, kufamba munzira itsva, kuratidza kuti mabasa anga akaipa ose anga achiita anomatsveta. Nokuda kwokuberekwa kutsva kuya oona upenyu hwake huchishanduka, kuratidza kuti aikunamata Mwari. Nokuti hazvingabatsiri kuti munhu agova munhu anongoenda kuchechi asiri pasina shanduko muupenyu, kuratidza kuti munhu ava chisikwa chitsva.
Mashoko anokosha zvikuru. Tinotenda Pastor Dr. David Simango veZayoja Forward in Faith Church kuUnited Kingdom nokuti tandadza kwamaita.
Ndatenda baba Hwande.
Vadiwa vateereri, ndinoimba kuve nemi zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvezvitendero. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Tanonoka Hwande weStudio 7 muhurukuro yaakaita naDr. David Simango veZayoja Forward in Faith vari parunare kuUnited Kingdom. Kambo katinoshandisa pachirongwa chedu kanobva kuchikwata Christlike Choir kachinzi Jesu isimba rangu. Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa chirongwa chake chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
mazuva iyi mhuri yezimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega cheve chidiki chandinokupakurirai kuno kustudio 7 kandini Ivan Zeninga ndiri kuwashington dc nhasi taita rombo rakanaka tichakurukura namzvare Duduzile Nyirongo vari kuHarare vari kuita zvematongerwo enyika kwazuva iva hanzvadzi
Vakadii muri Zimbabwe. Teerera ngangode
kunzwawo kuti iye anombonzi Duduzile Nyirongo uyu ndiani muchidimbu
Duduzile Nyirongo ndiamai ndimai mufundisi uyezve ndiri kumiririra maelections emuzimbabwe kuti ndigoitawo councillor muHarare ward 7 uyezve ndiri chartered accountant
muri accountant muri mai mufundisi munoita zvematongerwo enyika muri mwana wechikoro munozvibatanidza sei zvamunoita zvese izvi
ndinoedza kuti ndigoita time management kuti ndigoti panguva yakadai ndofanira kunge ndichiita zvakadai nezvekukoshesa kuti nhasi akosha kuti ndiite ndechipi
saka pari zvino tiri kuverenga tichinzwa kuti makapindawo mumubatanidzwa wepovho muri kumhanyawo kunoita kanzura mati kuward 7 nai
ward 7 munomuHarare
zviri kufamba sei izvozvo zvedivi rezvematongerwo enyika izvi mave papi nekuzvishambadzawo musarudzo dziri kuuya idzi
iko zvino ndanga ndichifamba muvanhu ndichivapa maflyers anotaura nezvangu uyezve ndanga ndichiita zvesocial media ndanga ndichibatika patwitter nepafacebook panenge ndichishambadza tariro yandinayo nezvemunomuHarare ward 7 uyezve nezvecity council of Harare
saka zvamungati ndo zvinhu zvikurukuru zvamuri kutarisira kugadzirisa kana mapinda panyanga ndezvipi
inini zvokuti ndinenge ndiri councillor anobatika councillor akavimbika uyezve ndinenge ndiri simbi yebasa ichaita kuti ndishande kwazvo kuti marodzi agadzirwe mvura igadzirwe makliniki edu agoshanda agova modernized kuti marara agotorwa uyezve kuti tigotanga kuchengetedza environment yedu mawetlands edu nekushandisa green energy iyo atoti green energy ndatozvipira kusociety kuti ive offering myself kuti ndine zvakadai nezvakadai saka ndakuzvidzoserawo mumhuri yezimbabwe mumhuri yeHarare ward 7 kuti Harare city council igonaka
chakakutumai kuti mupinde mune zvematongerwo enyika chii
inini ndakatanga sokutanga ndanga ndisingafariri zvepolitics izvi ndaingoti politics ndeyakashiba pane pandakazosvika ndikaona kuti ha tinorarama mupolitics nyange ndikada kudzitiza mutengo wechingwa ipolitics mutengo wemagetsi ipolitics zvine zvokuita nemutemo nemaeconomics arimo policies nyange uri business person asi business rako rinoafekta nemapolicies arimo munyika imomo zvese zvine zvekuita nepolitics izvozvo saka ndakaona kuti hazvichaite kuti ndirambe ndakanyarara ndakufanira kunge ndichitaura ndo pandakatanga kuita activist amunoti maactivist
saka izvo zvematongerwo enyika izvi nezvechitendero tanzwa kuti muri mai mufundisi nerimwe divi munozvisanganisa papi
mukatarisa bhaibhle ipolitics dzega dzega kubva kuna genesis tichienda kumberi uko tinorarama mairi politics iyoyo saka nyange tichienda kuchechi tichinamata politics dzinotiafektawo nenyaya yekuti even kuti tive nemachechi muno muzimbabwe inyaya yepolitics idzodzo
makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika muchaona here kuchiitwa sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga nekurwisana
aiwa iko zvino tiri kutokampena zvedu takasununguka handisi kutarisira kuti pachaita mhirizhonga
tokutendai zvikuru nenguva yamatipa yekuti tikurukure nemi ini ndini Ivan Zeninga ndiri muwashington dc
tinotenda zvikuru Ivan Zeninga nechirongwa chake chinodzidzisa vechidiki iye zvinotoenda kunhau dzemitambo chikwata chenhabvu chemadzimai chemamight warriors chabuda mumakwikwi eafrica cup of nations yemadzimai mushure mekukundwa nechikwata chezambia 2-1 kunhandara yerufaro muHarare pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi ngatinzwei hurukuro yaitwa namafilas muhlanganya uye westudio 7 nenyanzvi yezvemitambo muzi wetu hadhebhe nezvenyaya iyi
Mamite Warriors arowa 2-1 nhasi uno kuRufaro Stadium pakati pevhiki apa vakaenda kuZambia ikoko vakawina 1-0 nhasi uno vanga vatarisira kuti vange vachidrawa kuti vange vachienda kuAfcon yevakadzi ivo vatungamira pamutambo uyu asi Zambia yakwanisa kuti inge ichiuya from behind ikakwanisa kuti inge ichiwina 2-1 saka yapera iri 2-2 ndokunozoshanda izvi zvavanoti iaway goals rule i 2-2 on aggregate asi nekuti Zambia yagoyesa magoal 2 kuno kuZimbabwe kusiri kumusha kwavo iye zveZimbabwe isusu tikakwanisa kugoyesa 1 zvakureva kuti Zambia yakuenda kuAfcon yevakadzi saka zvakureva kuti isusu atatadza kuti tinge tichienda kuAfcon
zvii zvingave zviri zvipingaidzo zvazoita kuti chikwata ichi chemamaiti Warriors chiwanikwe chichikundwa nhasi
katarisisa unoona kuti kune zvakawandisa zviri kuitika vasikana vetu vakaenda neroad ikoko kuZambia wotarisa kuti Zambia yati chipedzwa kurohwa neZimbabwe iyo ikatoflyer ichiuya kuno kuRufaro Stadium kuti gadzirire second leg ndezvimwe zvinhu zvinoti netsei pamutambo wezenhafu muno muZimbabwe asi tinotarisira kuti ivo vanotungamira zvemutambo vanenge vachigadzirisa ipapo asi tine kuchema nekuti vasikana vedu vatadza kuti vange vachienda kuAfcon vachirowa neii yavanoti away goals rule zvapera zviri 2-2 on aggregate ipapo
pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi zvafamba sei
pamutambo yePremier Soccer League nasi kuno kuBaba Food Stadium chikwata cheulaya Chiefs charowa cheHighlanders ne1-0 kurusapi ikoko kuvhengere chikwata cheDynamos charowa Mtare City ne1-0 yadha yazorowa chapungu 3-0 kuzoti Shabani Mine neBlack Rhinos aita mangange 2-2
nyanzvi mune zvemutambo muzi wetu Adeba achitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parinari muBulawayo kambo haidzoreki kubva kuna Oliver Mtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya uye vari kuuya munyika kuzoongorora sarudzo idzi vanofanira kunzwisisa mitemo nemafambisirwo esarudzo vanhu vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndo rine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino chikwata chemamite warriors chinobuda makwikwi eafrica cup of nations mushure mekurohwa nezambia 2-1 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri ndokusiyamina mutungamiri nkomo
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.